manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera, chikumi 9, 2018. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiriri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti madzishe anofanirwa kushanda nebato ravo pamberi pesarudzo dzemwedzi unouya. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanotiwo madzishe hafanirwe kumbunyikidza vanhu munyaya dzezvematongerwo enyika. Zimbabwe inorova Zambia 4-2 mumakwikwi ekosafa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa nhasi vaudza vatsigiri vavo kwamutoko kuti madzishe anofanirwa kushanda nebato ravo pamberi pesarudzo dzemwedzi unouya, kunyange hazvo matare akatura mutongo wekuti madzishe hafanire kuve nedivi raanorerekera. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vashaura nevatsigiri veZANU PF pamusangano waitirwa pachinzanga Primary School kuno kwamutoko nhasi, vaMnangagwa vati nhengo dzebato ravo dziri kukwidza musarudzo dzeparamende dzinofanira kushanda pamwe chete nemadzishe mukutsvaga rutsigiro kuitira kuti ZANU PF igokunda musarudzo dzemusi wa30 chikunguru.
Moyeuka kuti mudunhu renyu munyika menyu across the board, nokuti samambo rotonga dunhu rauri hatongi nyika yose, asi ZANU PF yakaparana chii nyika yose. Saka moziva kubatana neZANU PF kushanda pamwe chete kuti tive norugare mukati menyika yedu.
Mumwe wemadzishe anga ari pamusangano uyu vaEdward Nyamukapa vati vachashandawo nebato reZANU PF vachiti vafara zvikuru kuti vaMnangagwa vari kuvaona sevanhu vakakosha.
Uru ruremekedzo rwauya pachaizvo zvatinotarisirawo semadzimambo tishande nevana vedu zvakadaro. Tazvigashira chaizvo zvataurwa izvi. Ndizvo zvezvimwe zvinhu zvatingazvisinganyatsobatikana bane vazhinji. Dai tikashanda takadaro handifungi pane chinhu chinganetsi. Tinofamba tiri madzibaba nemhuri dzedu takadaro.
Izvi zvinopesana nemutongo wakaturwa nedare repamusoro masvondo mashoma adarika wekuti madzishe hafanire kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika kana kuve nedivi raakarerekera. VaMnangagwa vatiwo nyika dzose dzepasi rino dzakasununguka kutumira vaongorori vesarudzo kana nhasi chaiye, vachiti bato ravo harina chekutya kuti paitwe sarudzo dziri pachena.
Kuwanda kwatakaitawo ZANU PF, why would we want to fight the zvipopi? Why? Vegai zvitendera vangozvitarira, ukavona chanetsa wokanzera musuva chorya chopfuura. Andozvona? No violence, we want free, fair, credible elections.
VaMnangagwa vakurudzira vatsigiri vavo kuti vabatane pamberi pesarudzo vakashora vaimbo vamutungamiri wenyika Robert Mugabe vachiti vanga vakonzera kusawirirana mubato ravo izvo zvavati vakazomisa kuburikidza nekupindira kwakaita mauto mune zvematongerwo enyika gore rapera zvakazoita kuti vamugabe vasiye basa panyaya yebudiriro vamunangagwa vavimbisa kugadzirisa migwagwa nyaya yekusimbaradzwa kwekugadzirwa kwemagetsi kusimbaradza nyaya yekurima pamwe nekugadzirisa nyaya dzemasaisai kuitira kuti veruzhinji vakwanise kubata zvinotepfenyurwa nemakambani enhau ndakamirira Studio 7 kwamutoko ndini Thomas chiri pasi
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaita musangano nevatsigiri vavo kurutenga kumasvingo. VaChamisa vaudza vatsigiri vavo kuti kana vakasarudzwa semutungamiri wenyika, vachashanda zvakasimba mukugadzirisa zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika.
Yesambabatisa. Ukuna. Nachitaura kuti nyaya yeutungamiri ndoita kuda kunogadzira patikaenda musi wa 30. Musi wa 1. Tichimapedza. Takuda hurumende chii? Hurumende chii? Ine mutungamiri kuchi? Nenyika chii? Aize. Yemunoona sawa mudangagwa makavatarisa. Mukotarisa vaongozi kutonga kwaro achiti uchingotonga ungaona kutungamirira kucha
VaChamisa vati kunofanirwa kuva nenhepfenyuro dzakasiyana siyana dzinotaura maonero adzo pachena kwete kumira nenhepfenyuro imwe chete vati nhepfenyuro dzinofanirwa kutepfenyura nemitauro yose pasina rusarura
vanhu vane kodzero yekudemonstrata vanhu vane kodzero yekutaura hakuna anofanira kusungwa hapana anofanira kuurawa kana kupidhinepa we are going to restore mafreedom evanhu kutsoropodza hurumende chechipiri ndoda kumeka sure patinongopinda hakuna tv 1 nezbc tovama tv akawanda anotsoropodza president Chamisa chizvamamachiza kukula toda kuti munyika muve nematv akawanda nemaredio akawanda asi pamatv choremekedza mitauro yedu yose iri muzimbabwe inzwike pamaredio ezimbabwe inzwike pamatv ezimbabwe
VaChamisa vatiwo mashandiro emadzishe nemasabhuku anofanirwa kuremekedza kodzero dzevanhu uye asingamanikidze vanhu kuita zvematongerwo enyika
tinakukanikazve nyaya yematongerwo nemagariro ematunhu madzishe nevasabhuku ndo vanoita basa rekutonga asi vasingatyisi seshumba vachitungamirira vanhu vani vavo asi ngavasarudzwe munharaunda nemadzinza pachinyakare kwete kugadzwa nehurumende isingazive kuti munhu uyu ropa rake ndereushe here ndozvimwe zvinoita mvura isanaya
VaChamisa vachange vari kuchiredzi mangwana vamwe vevatsigiri vavo kuchiredzi ikoko vanoti vacharatidzira mangwana sezvo vasiri kufara nemafambisirwo akaitwa maprimary elections eMDCT munzvimbo iyi tabata mutevedzeri wemubati wehomwe kuMDCT kuchiredzi West vaCollins Musakanda kuti tinzwe zvavakaronga
President vedu vachamisa tinovada chaizvo vari kuuya mangwana kuchiredzi West Batovani Stadium asi problem yatinayo kuchiredzi iri kuchema nevanhu ndenyaya yeimpossion of candidates kungava takatarisa chiredzi West tiri kuti MDC is a part of party of democracy but you are surprised ndokuimposa munhu one vachisiya mamwe maviri saka hato zvakarisa tiri kuti vanhu vanoshandira musangano but when it comes to issue yekuti taakupinda kumaelection pane munhu anonzi is very important
makambo zama here kukwidza nyaya idzi kumusoro mumusangano kuvakuru vari vakadziteerera here muchivaudza zviri kuitika
taka ishu yechiredzi West tatova vanhu vachifamba vakabva kuchiredzi vakaenda problem nyaya iripo ndeyekuti isu takaona nemainvestigation edu vanhu vakabva kuno vakatuma vanhu kuti ndai kuHarare munoona theelectoral directorate yana Morgan Komichi and tichiwasepaisonati masvika kunationary kwacho kuna vakomichi vanosvika kudzadzokera kuprovinci tikaona tiri kutangwa pfungwa dzedu vari kutiva chokuseri itini imwe vari kugadzira congress yenext year vanoona kuti hwine vanava
zvino muri kuona sokuti kuratidzira kwaakurongwa neremusangano hakuzokonzeri here kutsemuka kwakanyanya kudarika kutoripo kare
hatiti konze chatinoda isusu vari kuti mahiging machine ndo vari kutokonzeresa vanhu mapaite ma disgruntled members zvinova zvapedzira kuti vanhu vari kugununa Select Board vanofamba.
Mutevedzeri wemubati wehomwe weMDCT kuchiredzi West vaCollins Musakanda vachitaura vari parunhare vari kuchiredzi kwakare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remukuru anoona nezvesarudzo muMDCT. Vakawanda kudunhu reManicaland vari kutarisira kuti bato rinopikisa reMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa richaita mashiripiti ekutora zvigaro zvakawanda sezvakamboitika mugore ra2008. Mutori wedu wenhau Lloyd Moyo anotipanyaya iyi.
Dunhu reManicaland rine vamiriri veparamende makumi maviri nevatanhatu, asi musarudzo dzapfuura dza2013 MDCT yakawana vamiriri vatatu chete, vamwe vose vari vezano PF. Kunyange hazvo zvakamira zvakadai, vazhinji vane chimbo chekuti nemamiriro aita nyika pachava nekushanduka musarudzo dzichaitwa munyika. Kubva musarudzo dzemuna 2000 MDC yaikunda mudunhu reManicaland, asi izvi zvakashanduka muna 2013 zano PF ichitora zvigaro zvakawanda. Kunyange hazvo vakawanda vachiti sarudzo idzi dzakabiridzirwa zvakanyanya. Mumwe wechidiki mudunhu reManicaland uyu anogara Gold Springs vaNicholas Matimati vanoti vachavhotera mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa nekuda kwekuti hurumende iripo neyaimbovepo dzakatadza kuzadzisa zvido zvavo kwenguva yakareba.
Izvinezvi gore rino rinonazvo zvedu 2018 Chamisa Mofi. Tiri kuvaudza tichitaudzawo kuti ka 2018 Chamisa Mofi. Kuzikada kudzokerera futi kuti tidzosere wanha wakamugwara ka watane chinduro nechakanyanyisa manje izvinezvi.
Vatinokudzwa mutsveta avo vanogara kubhunda kwamutasa vanoti havaoni hari dzofanzirofa dzichizovhoterwa nguva ino sezvo kumashure vaiona vatungamiriri vemhando iyi vachirara pabasa. Vanoti mukore uno vanhu vanoda vatungamiriri vanotemwa dzinobuda ropa.
Age difference vafanha vachadi madhara. Madhara akatanga kutonga 1980. Izvizvi tamuna 2018. Like myself ndazvarwa 1980 ndaingoziva mugabe ndiyeye. Izvozvi tina vana mutsvangwa ndiwavo. Saka generation yedu iyoyo yakuda fanhadika. At least haisi change inoshamisa, but at least kumbochinjawo maoko timboone kuti zvii zvinoitika.
Mumwe mugari wekuhonde vhale vaedhika chikoti vanoti zvinovashamisa kuti vamwe vashandi vemuhurumende vanonzi vaende kumudyandigere kana vasvitsa makore makumi matanhatu, asi vamwe muhurumende vachitoda kufira pazvigaro. Vachikoti vanoti havasi kuzovhotera vakweguri musarudzo.
Muna ne 70s ndipo dotanga kuita president. Izvezvi ozopedza term yake ane 80s ane new ideas yaanotipa api acho. Hapana.
Mutungamiri webato re the African Democrats vamako machona vanoti sarudzo dzegore rino dzichava pamukana wekudzidza zvinoitwa musarudzo macho. Vamachona vanoti sekuona kwavo pari zvino mapoka anopikisa ari kuwana mukana wekuita misangano yavo vakasununguka pasina zvimhingaidzo sezvaiitika kare.
Maopposition aya ari kutanga tinge tichitodzidza, hatinambozviita izvi, hatinambokwanisa kukambena upenyu hwedu hwese. Inguva yekuti nesuwo tiri kutodzidza kukambena, asi kudzidza kwedu hazvireve kuti hapana zvatinopawo zvatinokwanisa kuita munyika. Zvakawanda tine maexperience, tine rudzidzo, asi tatisina mukanwa wekuti tingabetserewo nyika yedu sei.
Mugari wekuchimanimani vaGideon Masimbe vanoti mutsauko uripo pakati pemakore evatungamiriri varipo nevechidiki avo vakawanda munyika vave kubvumirwa kuvhota uchapa mutsauko pane zvichazobuda musarudzo idzi. Vamasimbe vanoti mutungamiriri wezano PF vaemason mudambudzo munangagwa nemakore avo makumi manomwe nemashanu havazi kuzomira navachamisa vane makore makumi mana ekuzvarwa sezvo vakawanda vechidiki vari kuti vanodawo kutungamirirwa nevechidiki.
Basically I think the age difference is the one which matters. Munyati inenge yatosiyana even brain wise ka bisizimu zvinenge zvatodini zvatosiyana, because munyati yemunhu ane 75 years and above kana ari muma 60, if you look at the ZANU PF system kana kuti ma minister is bracket row is between 62 and 75 and the majority vari kuvhota vari 40 and below. Saka how can you be controlled nemunhu ari ane 60 years.
Zvimunya yadzvimatongerwe yenyika uye vari mudzidzisi pa Zimbabwe Open University vaFreeman Mbosso vanoti vanoona saridzo dzegore rino dzakaomarara kwazvo zvekuti achakunda anenge aine chidimbu chidiki diki. VaBosso vanoti vanhu vakawanda vakanovhota zvinogona kukanganisa ZANU PF, asi kukaita vanhu vashoma vachanovhota zvichakanganisa MDC Alliance kuti ipinde panyanga. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muchuchisi wemuFrance audza sangano renhau reAssociated Press nasi kuti honzeri yerufu rwaAnthony Bourdain kuzviuraya uye hapana kufungidzira kuti pane zvimwe zvakakonzera kufa kwake.
Musi wa14 kukadzi 2006, dare remuAmerica reHouse of Representatives rakatenderana kuti mwedzi wachikumi gore rega rega ube mwedzi wokupemberera zvizvarwa zvemuAmerica zvinobva kuCaribbean pamwe chete netsika dzavo nekufarira zvavakaitira America. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti mwedzi wokupemberera uyu ndiwo kufara nekukudza avo vakabva kuCaribbean vakabatsira kuti America ibudirire sezvairi nhasi. Vanotizve vanhu ava vane zvipo uye vanoshandira kuti America ibudirire. VaTrump vanoti semapurisa vanochengeta zvizvarwa zveAmerica uye vanomirira vanhu vavo mumatunhu avanogara vachidzidzisa vana vezvizvarwa zvemuAmerica muzvikoro. Mune zvemitambo, vaTrump vanoti vakahwinhira America mibayiro yakawanda uye vachibatsira kusimudzira nzvimbo dzavanogara. VaTrump vanokudza Dr. William Thornton avo vaibva kuBritish Virgin Islands vakave ivo vakaumba muzinda weUnited States Capitol. VaTrump vanotiwo vaJean Baptiste Dusebo avo vakazvarirwa kuHaiti ndivo vanozikanwa semunhu akatanga guta reChicago iro rinozikanwa zvikuru pasi pose. VaTrump vanotizve America inofara nekukudza zvese zvakaitwa nezvizvarwa zveAmerica zvakabva kuCaribbean izvo zvavanoti zvinosvika mamiriyoni mana muAmerica. VaTrump vanoti America inodada nezvakaitirwa nyika ino nezvizvarwa zveAmerica zvakabva kuCaribbean uye nezvavari kuramba vachiitira nyika ino. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maarerengerwa neni tanonoka wande.
Tochienda kuna Marvelous Mhlanga Nyauye achitipa chirongwa chakanangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu namai Mativenga, avo vanoita ivo nezvematongerwo enyika. Tiri kuda kunzwa kuti sei vakasiya ivo bato reMDCT yaitungamirwa nemuchakabvu vaMorgan Tsvangirai.
2014 pakatanga kuita kukwesherana zvakanyanya kuti paTsvangirai neakanga ari munyori mukuru webato vatengai bipi. Saka ini mhosva yangu ipapo yandakapomerwa ndeyekuti ndakanga ndakanyarara ndisingatori chidano sezvandakanda ita 2005 vaTsvangirai pavakatangana naWolfman Ncube ndigamira divi ravaTsvangirai. Saka Gwendo gwavazonetsana naTendai Biti muna 2014 ndakati munhu watanga hombe yake ega aipi. Naizvozvo ndakanga ndisisina chigaro chikuru mumusangano chaiita kuti ndikwanise kuti kana ndichitaura ndinonzwi pasaka ndakangotiwo sezvo ndakatevedza number 9 yandakanga ndakabereka ndombogarawo kumateresi ndichingoona kuti bhora rinotambwa sei tofamba takadai
matimi mimaakune coalition idzva munoona nyika yakagadzirira here kuti itongwe nemunhukadzi
izvo ndo zvinogara zvichitaugwa kuti vanotova nechirumbi chacho chinonzwikwa chaizvo Zimbabwe is not ready ini ndobvunza mubvunzo wokuti chinokonekwa koinosengwa pamusoro here nyika yacho handiti mahofisi anenge ane vanhu vanoshanda imomo madzimai akasimudza dzimba nyangwe chikaranga chinoti mherera kwayo ndeina mai pakasara vana vachirerewa namai mai ndiye mutungamiri wokutanga anotungamira mhuri pamba tozokonewa zvenyika sei
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu amai Lucia Mativenga pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda kuna Marvelous. Tochimboenda kuna Jonga Kandemiri achitiudza zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Nogamutirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa madzishe anonzi ari kuramba achiti anotsigira bato reZANU PF kana kuti kupinda mune zvematengerwo enyika kunyange hazvo mutongo wakatirwa nedare repamusoro-soro mazuva apera wakanga uchiratidza kuti madzishe haafana kunge achipinda mune zvematongerwo enyika mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaEdison Chihota tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaChihota
makadi zvenyu nevateereri pamwe chete
vaChihota nhasi dzatimbotarisa nyaya dzatiri kuona dziri kuramba dzichibuda dzemadzishe ari kuramba achiratidza kupinda mune zvematongerwo enyika isi takaona mutongo wakapiwa nedare repamusoro mazuva mashoma apera wairambidza madzishe kuti anga achipinda mune zvematongerwo enyika zvii zviri kuita kuti madzishe aramba achitevera nyaya dzezvematongerwo enyika kunyange mutemo nemutongo uchivarambidza kuita izvo
tine madzishe ari paviri tine madzishe edzinza agadzwa hushe nekuda kwechimiro chedzinza tine madzishe ane hushe hwagadzwa nekuda kwezvematongerwo enyika kwekuti vanhu vanoti ai nzvimbo iyi yakambenge iri yedu vakazoita popula mune zvematongerwo enyika wobva anzi ngaachitungamirira inzvimbo iyoyo saka madzishe maviri akasiyana anenge achigona kufevha mapeposi kana kuti anenge achigona kuita zvinhu zvakasiyana pamwe chete ipapo chimwezve chinoitika ndechekuti aenda kunoita chinhu ichi nezvikonzero saka nazvinomupa mukana wekuti ava asinoita zvinhu zvasina kukodzera nekuda kwokuti anenge achiti iye inini chandiisa apa kana chandiendesa apa ndezvematongerwo enyu kana adare izvozvo ini munenge maakuti manje ari kudarirei ari kudii asi ari kukuratidzai kuti izvizvi ndo zvaari
asi kavachota kana munhu akanga ari acting chief anenge achitoziva mashandiro anofanira kuita madzishe chii chinozoita kuti atadze kuziva mitemo iyo
zvinoitika ndezvekuti maacting chief anoacta pafa mumwe ishe asi haasi ose maacting chief anoenda kunotrenwa kana kunodzidziswa nelocal government vamwe vacho havatoendi kunodzidziswa nekuti vanenge vachinzi hamusati masvika padanhere vamwe vacho havatoendi kunodzidziswa neministry of justice nekuti vanonzi hamusati mamadzishe tiri kuzomirira kuti kana paanashe ndiye anofanirwa kunge achitiva kuti basa iroro azoriita sakana vane chikonzero chekusaziva bumbiro remutemo kana kuti vachinyatsozvizwisisa kuti dumbiro remutemo rinofamba sei
koiwo musangano weZANU PF ndo watiri kunyanyonzwa madzisha achitsigira pachena unotadzawo here kutaurirawo vanenge vachida kupinda mauri asi vari madzishe kuti aiwa mutemo hawakubvumidzei mirai
rikandikubatsirei pamwe chete nenyika ibatsirike vanhu vezvematongerwo enyika vanhu vanotivo zvakaipa kana zvichiitwa nemumwe asi kana zvaakuitwa naivo vanoti zvakanaka ZANU PF inoti zvakaipa kana ishe akati ndinotsigira MDC ndoda kukupa muenzaniso we2002 vakange vakabata ushe hwekwachota acting chief George Tazvinga Zengeya vaitwa interview vakataura ivo kuti aiwa inini sashe handigone kuti ndidwa neikwe ndichiti iye akanaka uye akaipa nekuti ndirishe wezvinofema nezvisingafeme kusanganisira masoso nemadzvinyu izvozvo zvakaita kuti pane vaine mak inove iri kutaurikana nhasi kuti vakaramba ZANU PF.
Aiwa, tinotenda zvikuru vachota nekuwana nguva yekutsanangura nyaya iyi.
Aiwa, maita zvenyu zvinotenda.
Manga makateerera kuna vaEdison Chiota muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Makaterera kustudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Hakusi kudaidzwa anonzwa nasi mushure mekunge chikwata chema Warriors chatora mukombe weCOSAFA Cup kechitanhatu. Michael Kariati anotipanya iyi.
Zimbabwe yakunda Zambia 4-2 nezvibodzwa zvanwiswa naKama Billiards naTino Kadewere. Asi vakomana ava vapotsa vanyura pasvika maminiti makumi mapfumbamwe akatarwa. Zambia iri pamberi 2-1 asi Kadewere akakwanisa kunwisa chimwe chibodzwa kuti zvikwata izvi zviite mangange mutambo uyu ndokupinda muextra time. Muextra time, Billiards anwisa kaviri, Zimbabwe ndokurova Zambia 4-2. Zimbabwe yave nemikombe yeCOSAFA Cup mitanhatu, miviri pamusoro peAngola, South Africa neZambia idzo dzine mikombe mina. Murairidzi wechikwata ichi Sande Chidzambwa aitawo murairidzi wekutanga kutora mukombe uyu kanokwana kana. Muteveri weDynamos vaPonsent Mundiwa vanoti zvanga zviri pachena kuti Zimbabwe ichakunda.
Zvinhu zvakasagara zviri pachena izvi kuti vakomana vanohwina, vakomana vafadza. Ndizvozvo, havafadza vatambaidze timu, hauya happy.
Kadewere ndiye anzi atamba kukunda vatambi vese mumutambo uyu, achiti iye anga achizvizivawo sezvo vanga vakagadzirira zvakasimba mutambo uyu.
Tanga tichitaura nezvemutambo uyu zvakanyanya nekuti tanga tichida mukombe uyu, saka zvaitika.
Kadewere akanda zvibodzwa zviviri. Maorias ari kuenda kumba achinyemwerera nemari inoita iyo zviuru mazana mashanu nemakumi mashanu emarands iyo vatambidzwa nekutora mukombe uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti madzishe anofanirwa kushanda nebato ravo pamberi pesarudzo dzemwedzi unouya. Mutungamiri MDC Alliance vaNelson Chamisa vanotiwo madzishe hafanirwe kumbunyikidza vanhu munyaya dzezvematongerwo enyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana manheru. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda